Tiri pata ingoze wazulu tipa nguwa ya kati wame kuti pane kukakavadza na kukuru wakati pezi zwarwa zvemuno South Africa maringene kuti todi nema ZTP kana mapemita ya kambo pia wama Zimbabweans minister wakawejera correctly so asiti chitofunga kuti zviri inadequate vanga vawejera 6 months marizena vanopa ndekuti kuti munhu wese anofanira kuapplya awane mukana wekuapplya but toziva mareasons ari kuita kuti vanhu vasaapply which is where we think kuti minister vamisa the mark mareason ari kuita kuti vanhu vasaapply vakawanda ndekuti havaqualify kana kuti havana marequirements anovamuva from ZTP kune mamwe mapemits akaita sema critical skills permit.
Imimi muri kuita here nhaurirano idzi nehurumende yeSouth Africa?
Zuva nezuva vazulu tinenge tichitaura nevese vatinofungidzira kuti vanogona kubetsera kuti tisvike pakunzwisisana kuti migration haisi crime. You can't criminalize migration. Tinofanira kuti tishande tese kuti vazvizvarwa zvemunhu South Africa vanobva kune dzimwe nyika kuti toadressa sei matambudziko anenge achisanganikwa nevanhu. Zvichisanganisira kana dziri nyaya dzecrime munhu zvandogara achitaura kuti munhu acommit crime nekuti anobva kunyika yakati. A criminal is a criminal. So tiri kutaura tiri kuita nhaurirano dzakawanda toita discussion yatiri kutoita manherano izvozvi tichitotaura nemi iri kubata nyaya idzodzi dzemigration kuti toumba sei conscientization mumayouth emuregion nemuafrica kuti vanzwisise kuti matambudziko ari kufeswa neafrica anogona kuadreseka sei. Tofunga kuti vanhu vakaramba vachitaura vachicross pollinate maideas zvinobetsera kuti tikwanise kuumba region inochienda mberi. Asi sezvamataura tiri kutaura neutungamiri wesouth africa kune macourt challenges wachauya isu yedu seorganization tobhiriva kuti kutaurirana kwakanyanya kukosha kudarika zvimwe zvese. Saka totaura nehurumende yesouth africa zuva nezuva kuti tofamba gwara riti.
Ko zviri kuitwa nedhudhula nevamwe vanopikisa zvekuendawo kumatare izvi muri kuzviona sei?
Look, tofungidzira kuti vanhu vane kodzero dzekuita zvavanoda as long as zviri pamutemo. Tine muono wakasiyana nemuonero unoita dhudhula kana mamwewo mapoka ari kupikisana nenyaya yekuextendwa kwemapemiti akapiwa mazimbabweans. Tofungidzira kuti vari kumisunderstanda machallenges anofesa not just South Africa but nyika dzakawana muno muregion.